Nziyo, nziyo iyewe mkumana mdukwa nene, sitara kiwa nzichina makwati. Wakanga ashigara makwande, saka munuyu, wakanga ashita senerera. Sino ndoku vasu kava mshapashi, ashita kabasa. Saaita kabasa, nyika iyo yakanga isingambona imvura kana zishoma nene. Sino wakaiswa mbama mwimaye banetwa wazara dota. Mbaya wengu karana madota inaono tsaira nyangwe. Chingo karasa usakangu diru kana wangu tsaira.